Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina, chikumi 6, 2019. Nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vakaitwa vakafira mberi nezuro manheru vanoti havasi kuzodzokera shure mukurwira kodzero dzevashandi. Dare redzimhosva rinotura mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi chimbi pamutumbi wava Terence Masendeke avo vakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vakapambwa nevanhu vatanhatu nezuro pakati peusiku vanoti vakarohwa zvakaipisisa uye vakatorerwa mbatya dzavainge vakapfeka. VaMasaraure vanoti vakakuvadzwa mumusoro, kumusana, maoko nemakumbo vachiti vamwe vevanhu vakavapamba ndevamwe vechikwata chakambovapamba muna ndira gore rino. VaMasaraure vatiwo hurumende yave kutora vanorwira kodzero dzevashandi sevavengi vachiti hapana anoda kupidigura hurumende asi kuti vanhu vanoda kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vaudzwa navana chiremba kuti vambozorora kuenda kubasa.
Nyama dziri kudzimba asi dziri kuitawo zvichiita zviri nani. Ana chiremba vambotibatsira batsirawo vachionawo kuti ndipai pakakuvara vachiita unyanzvi.
Makakuvara zvakadi?
Takakuvara muruoko, musana, makumbo, kusara kwekumeso.
Chii chakaitika?
Tine vanhu vestate vanokwanikidza vasere vakauya vakapakata zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine mapistol vaine mamask vakapinda mumba vakapasira vakapinda mumba vakatipomera mhosva yekuti tikukurudzira matenda kubasa. Saka tinoda kudistabilisa nyika vachitipomera zvemhosva yekuti pane indafiyo wakaita paStudio 7 dzokorora zvawaitaura. Zvinove zvinhu zvandosa kudzokorora zvandakavadzokorora kuti zvingotiwo sematicha tinoda kuti tibhadharwo mari inoita tikwanise kuchengeta mhuri dzedu. Saka tinongona ndo zvavaiti zvinhu zvakashata izvozvo vakati munenge muchida kupandukira hurumende. Tisatipandukira tene hurumende, tiri vashandi tinoda kubhadharwa naemployer wavo.
Makakwanisa kuziva here vamwe vavanhu vakakuita izvi?
Vanga vakapfeka mamaski vakaita kuti tisadze kuvaziva asi ndinoona vacho ndo vakamuzenge vambouyazve muna January vakambonipamba muna January paya. Ndo vamwe vacho vandinoona nemiviri yavo kuti vanoona kunge vari vamwe vavo.
Mamhangara nyaya iyi kumapurisa?
Magweta edu ari mudishi rekuti agadzire masvutu ekutosuwa iyo state. Mapepa ekumapurisa uhongu ari kuendwa tagadzira mamedical affidavit zvese zviri kuita zvakanaka. Tinovimbawo kuti tinoziva hedu kuti mapurisa kumhangara ringori muzita nekuti havana tsvakurudzo dzavanoita tichitarisa dzimwe nyaya dzemhando iyi dzamboitika kumashure.
Moita sei naye vaMasaraure, mucharamba muchienderera mberi here nehondo yenyu yamuri kurwai kana kuti moda kumbozorora?
Hondo iyi inonetsa kuti timire nenyaya yekuti vanhu vari kutotambura nenzara izvezvi, vanhu vari kutofira muzvipatara izvezvi, maticha haana chekutya. Zvaakutonyadzisa kuti unzi ticha vari kutadza kuenda vana vavo kuzvikoro. Saka hapana kumira kwacho, kuchero ukada kumira hazvimiri. saka urongwa unoramba uchimuenderera mberi. Saka tinenge takungozora kukonzera mamembers edu tichitorawo mamwe matano anoita kuti dzedu dzizwike tikwanise kubhadharwawo mari inotenga. Tisaka matano atinawo akasiyana siyana tichazongoona rinenge rawiriranwa nejeke neruzhinji rwese rwemamembers edu ndoratichange tichifamba naro. Kana vakanga vati tiende mumastreets tichapinda mustreets, kana vakati timboramwa zvemabasa tichangoramba tichingodaro kusvika nyaya yedu yanzvii.
Awo vanga vari mutungamiri weAtus vaObet Masaraure vachitaura vari parunare natanonuka wande westudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa vapo nyati kuti tinzwe pamire hurumende panyaya yekupambwa kwavamasaraure sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Dare redzimhosva nhasi ratura mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi-chimbi pamutumbi wavaTerence Masendeke avakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Vachipa mutongo wavo nhasi panyaya yakakwidzwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights achimirira mhuri yekwaMasendeke, mutongi wedare repamusoro vaNicholas Matonzi vati mhuri yekwaMasendeke inofanira kupiwa mukana wekuona mutumbi wemufi uye kuti ive nachiremba akazvimirira achaongororawo chakauraya mufi. Asi chipatapata cheparirenyatwa chinonzi chakwanisa kuita kuti vaongororwe mutumbi paongororo mutumbi wavaTerence Masendeke nhasi mangwanani mutongo usati waturwa. Gweta ramirira mhuri yekwaMasendeke mudare nhasi amai Fiona Elif vanoti kunyange hazvo hurumende yakwanisa kuita zvimwe zviri mumutongo wedare, hurumende inofanira zvakare kuona kuti mhuri yekwaMasendeke yakwanisa kuti mutumbi uyu uongororwe nachiremba anosarudzwa nemhuri iyi. Rachel weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvaitika mudare.
Hongu nyaya iyi yanzwikwa mudare najudge Justice Nicholas Matonzi ndovanzwa nyaya iyi masikata nhasi, uyezve kwaMasendeke yanga ichichema-chema yakamirirwana muzvare Fiona Ailif weZimbabwe Lawyers for Human Rights yanga ichichema-chema kuti tiri kukumbira kuti dare ripe mutongo wekuti mhuri ikwanise kuwana kune bhodhi mushakabvu uyezve pakwanisa kuitwa postmortem examination yanga isakaitwa kubva pakashaya waMasendeke musi wa15 May. Jaji waMatonzi wapa mutongo wekuti vakuru vakuru vekumapurisa nevekumazvipatara wape mhuri yekwaMasendeke ripoti kana zigwaro rabuda mune autopsy report yakavhumwa kuti vazoiita nhasi uno.
Vamafunda, mutongo uyu uchine chiremera here kana hurumende yakwanisa kuongorora chitunha chavaMasendeke?
Mutongo wapihwa naJustice Matonzi ndewekuti hurumende ipe mhuri yekwaMasendeke report inotaura kuti mushakabvu akafa nemei. Saka tirikutaurisira kuti hurumende ichatendera kana ichitacomply necourt order yapiwa nhasi iyoyi.
Pane zvimwe here zvatarwa nedare zvinofanira kunge zvichiitwa mutumbi wavaTerence Masendeke usati waendeswa kumhuri yayo?
Dare rapa mutongo wekuti postmortem report yacho yazobuda ndeipiwe mhuri yekwaMasendeke kuti vakwanise kuziva, kuti vakwanise kuwanawo zororo, kuti vazive kuti mwana wavo akashaya nekuda kwechikodzero chei. Pamusoro pazvo Justice Matonzi wapafuzve mutongo wekuti mhuri yekwaMasendeke ikwanise kuita inonzi muchirungu independent examination through an independent pathologist, chiremba wavo wekumhuri anzi akwanise kuita examination mangwana kutarisa mutumbi iwowo aonewo kuongorora kuti waTerence Masendeke wakashaya nekuda kwechikonzero chenhaka iyi. Saka tazvigamuchira zvikuru kuti mhuri inofanira kupiwa ripoti yakaitwa nehurumende nhasi iyeyi.
Mhuri yekwaMasendeke yati yaudzwa here zvabuda muongororo yaitwa nhasi paitwa postmortem nana chiremba?
Taura nayo nekuti masikatano vanga vari kudare namuzvare Fiona Ailif wekuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka tiri kutarisira kuti wakamirira hurumende wacharespekta mutongo wapihwa naJustice Matonzi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunare muHarare naReichoto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekwaMasendeke vaRichard Masendeke kuti tinzwe kana vapiwa gwaro rehurumende rinoratidza chakauraya vaTerence Masendeke. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana vasvitswawo gwaro repostmortem uye kuti vakwanisa were kuriendesa kumhuri kwaMasendeke. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekupinda musangano wakaitirwa kuMaldives uyo unonzi waiziya nzira dzekuda kuratidzira murunyararo asi zvichinzi nehurumende waida kubvisa hurumende pachigaro zvisiri pamutemo. Vachange vachipiwa mutongo wekuti vobvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete mangwana. Vari kuda kupiwa mari yechibatiso ava vanoti vaGeorge Makoni veCenter for Community Development Trust, vaFrank Mpatlo veTransparency International Zimbabwe, vaTatenda Mombeyarara veCitizen Manifesto, pamwe naMuzvare Gamuchirai Mukura veCommunity Tolerance and Development Trust. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vatiwo Muzvare Stavile Dewa veWomen's Academy for Leadership and Political Excellence naMuzvare Rita Nyampinga veFemale Prisoner Support Trust vachasvitsawo chikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Komana nevasikana ava vari kutarisiwa kumira pamberi pedare mangwana. Ndivatiri kutarisira kuti mangwana vachamira pamberi pedare vachipiwa mutongo wavo kana kuti inonzi ruling muchirungu judgment yedare, nekuti dare rakati richapa mutongo iwo musi wa7 chinova anova mangwana chishanu. Saka mangwana kuma 9 dzemakufeni tenge tiri pahaikori kuti tinzwe kuti dare vati chii nenyaya yechikumbiro chavo chekuti vapinde pabeu. Uyezve Muzvare Rita Nyabiaka Nyampinga uyezve naMuzvare Stabile Dewa vanotarisirwa kuti chichemo chavo chekuti vapiwe bheu chinzwike mangwana. Saka mangwana wezuva rakada kuti koshei kumatare kwatiri takatarisira kupiwa kwemutongo kwevakomana avo vakapiwa mhosva yekuda kupidigura hurumende chisimba, uyezve totarisira kunzwikwavo kwechikumbiro chekupiwa bheu kwaMuzvare Rita Nyampinga naMuzvare Stabile Dewa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunare muHarare. Vagari vemudhorobha reMasvingo varamba kuti kanzuru yavo ikwidze mitero nezvikamu mazana maviri kubva muzana, vachiti kunyange hazvo zvinhu zviri kukwira munyika ivo havanawo mari yekubhadhara mitero iyi nekuti vari kuomerwa neupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamisangano yekunzwa pfungwa dzevagari yaitwa pazvikoro zverunyararo neFrancis Apiri, vagari vati zvikamu zviri kuda kukwidzwa nazvo nekanzuru zvakakurisa sezvo vasinawo mari. Vagari ava vativo zvinorwadza kuti kanzuru yava kuda kukwidza mitero zvakare iyo yakakwidza mitero pabhajeti regore rino rakatanga munandira. Kanzuru iri kuda kukwidza nezvikamu mazana maviri kubva muzana nekuti mari yekufambisa mabasa yakakwira zvitevera kuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika mumwedzi mishoma yapfuura. Amai sungano zvareBwanashe avo vanogara muward 4 varamba kuti kanzuru ikwidze mitero nekuti havazokwanisi kuibhadhara.
Manje manje matarifs hapana chakachinja, iye zvino vakukwidzazve. Endezve vanhu ikonomi yana umira zvakanaka, vanhu havana mari. Ende kukanzuro ikoko pane zvimwe zvinhu zvavanopa mapriorities zvisingafanirwi, kana kungotenga mazimota emanagement nechichi. Ngavambosiya izvozvo vakonsentrate nenyaya yekuti vanhu vawane service delivery yakaringana, uyezve kumvura uko kwainopambiwa ngavangotaura nezesa. Vakangotaura nezesa chete, hazvitombodi kukwidza tarifi izvozvo. Ngotaura nezesa kuti vagari vanode mvura, votowirirana zvatopera. Upanana matime anenge achiti munhu awane mvura everyday, kana kuwana zvake mvura nhasi mangwana toishayiwa kusora mangwana, tine time table iri straight. Izvi zvokukwidza zvinacha zvinogadzirisa nokuti vakakwidza zvikashaya basa. Saka tinongoona zvokuti vakakwidza hapana chinoitika, ende vagari vakaomerwa. Ndeimwe nyaya hombe.
Kanzuru inoti vagari vekunzvimbo dzeruzhinji vaimbobhadhara madhora makumi maviri emarati jes vanenge vakubhadhara makumi matanhatu nemadhora masere emarati jes pamwedzi. Vanogara kunzvimbo dzembozha vanenge vobhadhara mari inopfuura mazana maviri emadhora emarati jes pamwedzi. Asi vaBendley Mago avo vanogara kuRunyararo West vati kanzuri inotambisa mari ichitenga zvinhu zvisina maturo pane kuita basa nemazvo.
Because as of now service delivery yachona havasi kutoiofa. Mari dziri kuda tiri kubhadhara dziri kuenda to their luxury staff kuenda kuna ZITF kutengerana mafoni anodhura. Havasi kuita zvinhu zviri tangible chatoona kuti izvi zvinhu zviri kuitika. Mabhini asi kutakurwa mota dzaa dzakafa kubva kare zvinova kutaura kwai 1 ndo iripo but ichingoona dzichingofamba dzisingatakuri mabhini marocation. Ndo zvatiri kuti ngavasakwidza ngairambe iri ipapo tione vatanga vaita service delivery. Ngavafane dzimwe means dzokuita kuti zvinhu zvibudgetike pamari idzodzo. Kana if it means kuenda kugovernment vachinoti tipo fuel yavo inouya direct kwavari ngavaite izvozvo.
Asi mutevedzeri wameya wemasvingo vaWellington Mahwende vati kanzuri yasvika padanho iri nekuti iri kuomerwa nekufambisa kwemabasa ayo nekuti zvinhu zvese zvakakwira nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana.
Cost recovery kuti mitengo yezvinhu zvedu machemicals atinosukisa mvura akakwira, fuel yakakwira, angava maspace emota dzokutaura mabhinzi akakwira. Saka hakusi kukwidza asi kuti tirambe patiri because kana kanzuri ichiita mari haisei profit but inongova cost recovery kuti kanzuri yedu irambe ichisurvive.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaHardlife Tangai vayambira kanzuro kuti iterere zvido zvevanhu.
Tinoti kanzuro yaita maconsultative meetings ayo ekubvunza iro resupplementary budget ravo iri ende vanhu vauya muhwandu hwavo isi takakokerawo vanhu vedu kuti vauye vanzwewo pane pfungwa dzekanzuro, kanzuro ichinzwa pfungwa dzevanhu. Asi tinovimbo yekuti kanzuro sezvo yava pfungwa dzevanhu ichatevedzerawo zvido zvevanhu nekuti pataita isu mutsvagirudzo zvataita nekuona vachiitawo mubvunzo yavo vachibvunza nokutsvaga pfungwa dzevanhu vanhu varamba zvekuti maretsa akwidzwa. Saka ivo vekanzuro vakazoenda havo nerweseri zvavo zvechitsika chavo chavajaira ichi chekuti vanoti vabvunza vanhu vosvika vozonoita zvekutsokodzera mashoko evanhu pamapepa enhema futi. This time tinogona kuzviramba, tinoti hokoyo kwavari ikoko hatizvidi.
Vamwe vagari varatidza kusafara nezviri kuita kanzuro yavo zvekutenga zvikakarira zvemotokari nhare mbozha zvichipihwa vakuru vevashandi mukanzuro yemasvingo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoti zvichatora nguva refu kuti chirwere cheEbola chiri kunetsa muDemocratic Republic of Congo chipedzwe. WHO inoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwapfuura zviuru zviviri uye vanhu vanoita chiuru nemazana matatu nemakumi mashanu vafa nechirwere ichi. Sangano reAfrican Union rinoti rambomisa Sudan kuva nhengo yemubatanidzwa uyu kusvika hurumende yevanhu vasiri vechiuto yave panyanga munyika iyi. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vairatidzira vanoita zana nevasere mushure mekurwisana nemauto. Zimbabwe iri kuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika dzakabudirira kusanganisa America nesangano reEuropean Union. Asi kunyangwe hazvo paine chidokwa dokwa chekugadzirisa upfumi, vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunun'una nekusungwa uye kupambwa kwavanoti kuri kuitwa vanopikisa hurumende kana kuti vemasangano akazvimirira oga. Hurumende iri kuedza kuumba ukama kuburikidza nemisangano iri kuitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye nhengo dzedare reparamende dzichitungamirirwa nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda. Nezuro kwakaitwa musangano pakati pehurumende neEuropean Union muHarare uye gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakasanganawo nemiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols nechinangwa chimwe chete chekugadzirisa nyaya dzekudyidzana. Ukama pakati peZimbabwe nenyika dzakabudirira wakaita zinyekenyeke mushure mekunge vatungamiri vehurumende vapomerwa mhosva yekutonga nedemo nekubirira sarudzo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena ichiendesa kuvarimi vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu nezvekukosha kwemisangano iyi.
Zvunhu zvakakosha zvomene inzwisiso yekuti mukarangarira purezidhendi vaMnangagwa vakati ivo nyika yeZimbabwe haigoni kuramba yakangoonesa musoro, inyika inofanira kudyidzana nedzimwe nyika. Asi mukudyidzana imomo, nyika yeZimbabwe ichiziva kuti zvakanakirei kudyidzana nedzimwe nyika uyezve zvakaitira chii. Saka zvinhu zvakakosha sereki kuti chii, kuti Zimbabwe idi idyidzane nenyika dzese pasi rose.
VaMavhinga, muri kuona Zimbabwe ichizadzikisa here zviri kutaurwa neveEU ava nevamwe nyika dzakabudirira?
Hongu, zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe izadzise zviri kutaurwa neveEU nevamwewo, zvisiri zvitsva kwete, nekuti bumbiro remutemo renyika reZimbabwe rinotaura pachena kodzero dzese dzine vana veZimbabwe, dzinosanganisira kusashungurudzwa, kusapondwa, kusarohwa. Asi dambudziko guru nderekuti hatizivi kuti hurumende yeZimbabwe ndiva nani chaizvo, nharadada vari kuramba vachiita nini, vachiti uku nyika inoda kuti ibudirire iite ukama hutsva. Ivo vanenge vachirova vanhu, iko zvino tine vatungamiri vemasangano akazvimiririra vari kushungurudzwa, tine vanomwe vari muusungwa iko zvino, vanhu vanofanira kuzodzoka mukoti musi wa20 June. Tine mukuru Obed Masaraure wevadzidzisi akarohwa kuita kafira mberi Zuro Manheru nevaaiti ivo vasori venyika. Zvese izvi zvinovhiringidza basa rakanaka ringangoitwa nenyika nerimwe rutivi.
Vachirumhanzu, munoona sei nyaya?
Awa, ndozvatoti ino kuti tipindire mune zvimwe zvinoitika kana zvinoitwa navamwe vanhu ndofunga haisiriyo nyaya yamatanga nayo. Mati inini munozviona sei kuti nyika yedu yeZimbabwe inofambira navo here zvakanaka nezviri kuitika pasi rose? Ende isusu tiri kuti sokutaura kwakaita vaMnangagwa ndo chishuvo chavo. Saka isusu ngatifokasei pana izvozvo kuti tione kuti oraiti samaZimbabwe zvisho kana Europe ichida kudai vanombodai chii kwatiri? Isusuwo chii chatinoda kwavari? Ndapapi patingaita win-win situation? Tadaruka tangona kuti aiwa kudyidzana kunodini kunenge kwanaka. Asi Europe yacho ikauya ina maconditions zvino pazvaita problem.
VaMavhinga,
chatinofanira kuziva ndechekuti boka neboka rine mitemo yaro, kana kuzvigure kana kuzvinyau kune mitemo yeko. Haungosviki kuti inini ndinoda kuti ndiite zvakati. Ngativirirane ipapo. Pasi rose kune mitemo iri kuremekedza kodzero dzevanhu. Nyika yeZimbabwe iri kuzingoita zvinhu zvekuti inozvikwanisa. Kone nhaka yeiko hurumende yeZimbabwe iri kurega vanhu vachipondwa, vachishungurudzwa, kodzero dzichikandwa pasi, dzichishandiswa sechikobho? Remekedzai, ndokuti nyika iyeye nemabasa. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuzivikanwa nemabasa ayo akanaka, kwete kuti muromo unotaura zvakati. Zvivaita kuti muromo hauzaririrwi nerwizi, tingangotaura kuti tinoita zvakanaka zvakadii zvakadii zvakadii, asi chokwadi chinoonekwa pamaitiro munyika.
Aiwa, kudandingapindiravo here ipapo? Handimunoona, kana tichiti kumbunyikidzwa kwamahuman rights, for example kuEurope vanobvumira kuti same sex varume varoorane vachichadha zvinozikanwa. Asi muno izvozvo hatizvibvumiri. Saka vakauya ivo vachiti munombunyikidza vanhu, isu tichange tichibvunza kuti kumbunyikidza kwamunoreva ndokupi?
VaMavhinga, Petitens.
Aiwa, tiri kuenda kure vachirumhanzi. Nyaya iri pano ndeyekuti inga ndataura wani kuti bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rine chitsauko chechina chine kodzero dzevanhu dziripo dzinozivikanwa. Ngatigotangai nekodzero dziri mubumbiro renyika reZimbabwe. Vanhu vari kusungurudzika, vari kutambudzika, havawani chikafu chakakwana muzvipatara, hamuna mishonga. Kune kodzero kuti munhu wese ari muZimbabwe ange achiwana utano hwakaringana hwakanaka huri pamusoro.
Ndanyatsokunzwa zvamataura VaMavhinga. Tikatarisa nyaya dzekushaya mishonga muzvipatara. Munane kodzero yekuti arapiwe, munane kodzero yekuti ararane. Asika tinowana kuti idzodzo nyika dzekuEurope ndodzakapa masanctions kuZimbabwe. Saka pakutaura naka ndopatati onai muri dzedu dziri kufa nokuti imwimi makati pazvirango.
Vava vinga.
Chiripo ndechekuti vatungamiri veZimbabwe ngavangogara vakaziva kuti zvavanoita pautsiku, zvavanoita kuseri, zvinenge zvichizivikanwa, zvinoonekwa. Havagoni kuzvitipika, voenda vachinozvichenura nemashoko chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF vagadzira Chirumanzu. VaChirumanzu vanga vari parunare muHarare. Vechidiki makumi mana nevaviri vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship mwedzi uno. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pasi pechirongwa ichi, vechidiki havachaenda kumayunivhesiti nekunoshanda kumakambani epamusoro muAmerica kwemasvondo matanhatu. Mutauriri wemuzinda weAmerica, amai Stacy Lomba, vaudza Studio 7 kuti vechidiki vachanodzidziswa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemabhizimusi nemabasa pamwe neutungamiriri.
This year we're really excited to be sending 42 Mandela Washington Fellows to the United States this year.
Gore rino tiri kuendesa vechidiki makumi mana nevaviri pasi peMandela Fellowship, uye vachanodzidziswa unyanzvi hwekufambiswa kwemabhizimusi nemabasa pamwe neutungamiriri.
Kunyange hazvo uwandu hwevari kuenda gore rino hwaderera kupinda wegore rapera, uko kwakaenda vanhu makumi matanhatu, amai Lomba vati izvi zvakabata nyika dzese. Vati kunyange hazvo uwandu hwaderera gore rino, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine vanhu vakawanda vari kuenda kuAmerica.
It's really something that's affected all of the countries that participate, but I will say that Zimbabwe still has per capita more fellows participating.
Izvi zvabata-bata nyika dzese, kwete Zimbabwe chete. Asi Zimbabwe ichine vanhu vakawanda vasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi. Zvichitariswa uwandu hwevanhu munyika kukunda nyika dzakaita seNigeria neEthiopia.
Mutungamiriri wemubatanidzwa wemasangano evechidiki weNational Association of Youth Organizations vaMishek Kondo varumbidza chirongwa cheMandela Washington Fellowship vachiti chinovandudza utungamiriri hwevechidiki.
Yali program inobatsira vatungamiri vechidiki kuti vange vane udzamu muutungamiri hwavo munharaunda dzavanoshanda. Makatarisa program iyi inofananidzwa nemurume anonzi Nelson Mandela. Nelson Mandela aiva munhu aishanda munharaunda yake munzvimbo yeSouth Africa, uye achishanda nevanhu kuitira kuti pava nebudiriro. Uyezve inotarisa zvakare programu iyi nenyaya yepeace, runyararo, nekuti pasina runyararo hapana development. Uye zvingabatsire vechidiki atingati maskills aya kuti vakwanise kunge vari maleaders kana kuti vatungamiri vanokwanisa kunge vachikwanisa kutungamira. Inotarisa vechidiki sevatungamiri vazvino, kwete vatungamiri vamangwana.
Vechidiki vachanosangana nevamwe vanobva kunyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbo vamutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu muupenyu, uye zvazvinoreva kumadzimai anochengeta mhuri. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi cheWomen's Roundtable kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure, vakaitwa kafira mberi nezuro Maneru, vanoti havasi kuzodzokera shure mukurwira kodzero dzevashandi. dare redzimhosva rinotura mutongo unokomekedza hurumende kuti iite ongororo yechimbi chimbi pamutumbi wavaTerence Masendeke vakapfurwa vakafa mwedzi wapera kuminda yemangoda kwachiyadzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 enhlangula 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula oqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwelakusasa.
Abe commission ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha ANRNPRC bahlangene labenhlanganiso ezijiyeneyo zakobulawayo lamhlanje bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Abakhulayo abangamachumi amane lambili beZimbabwe sebelungele ukuya kwelemelika ngaphansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative iYali. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masarure izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abe commission ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission bahlangane labenhlanganiso ezijiyeneyo zakobulawayo lamuhla bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi olubikwa kuludaba egudwini emizameni yonke yokuletha ukuthula lokuxolelana emhlubulweni wesigaba seMandebeleni. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni wabekhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC wakobulawayo, amalunga ebandla lezaphu aveze ukuphatheka kubi ngoba bethi lapho ikhomishini le esihambe khona bekukhanya kulamalunga amabili ombusazwe awezanu-PF lawe-MDC kuphela, kukanti abayibo abathinteka kakhulu ngalumbhuqazwe wegugurawundi kuyibo. Abanye bathi ngabe kuba le commission ekhangelane lodaba olwegugurawundi kuphela zwi ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Umnumzana Selo Masolenare ongumgcini sihlalo we-NPRC uthi bakubona kufanele ukuthi baphange bangene kundaba yegugurawundi ukuze abantu baphole amanxeba.
Injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula oqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwelakusasa.
Umnumzana Johnson Mkandla okhangelane le ndaba zegugurawundi kubandla lezaphu uthi umbhuqazwe lo wawuphakathi kwezaphu lezanu-PF, kodwa nxa leli bandla selitshiywa kundaba zokukhumisana umlotha ngeke kube lokuthula.
Nxa kuyikuthi indaba yegugurawundi ingaphela ilungiswe ngendlela sibili eqondileyo, izaphu kumele ibe phakathi. Impilo yegugurawundi yadalwa yizaphu lezano.
Unkosikazi Jane Williams obemele iMatabeleland Collective uthi kuyadingeka ukuba mhlawumbe kube le commission ekhangelane legugurawundi kuphela ukuze kukhanye ukuba uhulumende senanza abantu beMathebeleland.
Mina ukubona kwami National Peace and Reconciliation Commission ngaye izafuna ukukhangelisisa kakhulu ngendaba yegugurawundi, izafuna ama-resources akudlula wona lawo abalakho. Njalo siyabusisisa kakhulu ngendaba yama commissioners. Tina besithi kungabe kungezelelwa ama commissioners abavele emandebeleni abazakhangelisisa kakhulu ngendaba yeGukuronde.
Umnumzana Liva Imoyo ongumfundisi njalo esebenza ndawonye leZimbabwe Christian Alliance uthi ulokuthandabuza ukuba kuza kuba lokuthula kundaba yeGukura Hundi.
Mina ngobona uright ukuthi abantu bayakhuluma kodwa ngilovalo lokuthi abantu esikhuluma ngabo bayasilalela. Mina bengifisa ukuthi ngabantu laba ababusayo kuyiba babe involved ekubulaleni abantu kuGukura Hundi abakho embusweni kumbe kube le interim government kule investigation.
Umnumzana Patron Xaba osuka kumthwakazi Republic uthi yena ukhangelele ukuthi laba abacatshangelwa ukuba yibo abalamacala babotshwe.
Esikukhangelele ngwe-NPRC okokuqala ukuthi umuntu nxa elecala eyi-suspect kumbe ecatshangela ukuthi ulecala aqale abotshwe. Then bese kusenzeka okuthiwa khona i-investigation. I-investigation liyana okuyicubungula icala lakhe kwenziwe njalo kufanele kube lo mantshi onguye esikhangelele ukuthi khona ngumuntu ofanele abe neutral.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission isibeke kwabasobala kuZulu weMathebeleland ukuba bahlose ukuqala ngendaba yeGukura Hundi ekuzameni ukuletha ukuthula lokukhumisana umlotha. Kodwa babuye bathi lokhu akutsho ukuthi sebebeka ezinye indaba eceleni. Iningi labenhlanganiso ezichiyeneyo basekele umbono othi kumele kube lekomiti ezimele yodwa ekhangelane lodaba lweGukura Hundi njalo kakube labantu abavela eMathebeleland abancedisa kule indaba. Izakhamuzi zeMathebeleland zitshengise ukuba amanxeba lokhe emanzi njalo kusaselomango ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ isisole ukuthunjwa lokutshaywa kwesiphathamandla sayo umnumzana Obed Masaraure izolo ebusuku ngabacatshangelwa ukuthi bathunywe nguhulumende. Umnumzana Masaraure ubikwa ethunjwe ngabantu abakade bethwele imbhobho yohlobo lwe-AK-47 njalo imfanekiso esebulenjini itshengisa ukuthi ubhaxabulwe kakubi emhlane lasekhanda. Lokhu kwenzakala inhlanganiso le igqibe ukutshengisela kwayo izolo ikhalaza ukuholiswa ngemali yedola leMelika ngoba isithi intengo yempahla ikhuphuka mihla yonke ezitolo. Umnumzana Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe izahlangana icubungule ukuthi thathe nyathelo bani ngalolu daba. Esinye njalo isiphathamandla se-ATUZ, Mr. Godfrey Chanda. Umnumzana Godfrey Chanda ubotshwe okwesikhatshana kuthange waphinda wakhululwa ngamapholisa eGweru wona amcebise ukuthi engaqoqi kumbe akhulume emihlanganweni yababalisi kulelo dolobho. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Fortune Jamela isiphathamandla se-ATUZ.
Umnumzana uObed Masaraure usukeke wathathwa ngodlame kakhulu ebusuku phakathi kwamabili ngamadoda angaba yisithupha ethwele izikhali zohlobo lwe-AK-47. Bamfaka ke emoteni bahamba laye bemthatha nje bamthatha phambi kwemuli yakhe abantwana unkosikazi bonke bekhangile okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa ngohulumende bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimela abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo kodwa ke ethi qeda lapho ke uhulumende ngeva ukuthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakali ke ukubotshwa kwabameli bezisebenzi wasuka ke wenza okwehlukene lalokho akuthembisileyo okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqa lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye sesiza kubona ke njengeqhinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni uhulumende kamgabe ube ngcono kuthi asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso sithi uhulumende kame njengakhathesi nje
kulandela lesi sehlakalo kuyini eseliza kwenza njengenhlanganiso
thina asithunywa ngumuntu thina asithunywa ngumasarawuri thina yithi ababalisi esitshela inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni asitshelwa yinkokheli ukuthi senzeni kulokho ke uhulumende kumele akubone akubambisise kuqine akuzwisise kunje sesisesaba lokuya emsebenzini ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha sizawutshela umhlaba amapholisa noma azisiwe njengemfanelo kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe umasarawuli thina njengenhlanganiso ke sesihlanganisa amakhanda ukuthi sicubungule ke impumela yalokhu kutshengisela kwethu sicubungule ukuthawa kwamasarawuli sibone ke ukuthi ke sesiqhubeka kanjani sisiya ngapi asibuyeli emuva sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo
lo ke ngumnumzana Fortune Jamela isiphathamandla senhlanganiso ye-Artus ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abasakhulayo abangamachumi amane lambili abeZimbabwe sebelungiselela ukuya kwelemelika phansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative iyali olubizwa njalo ngokuthi iMandela Washington Fellowship. Ukuyafundela ubuciko obehlukeneyo kwezokuqutshwa kwamabhizimusi lemisebenzi yobukhokheli lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bazayaphatheka ezifundweni zamaviki ayisithupha besemakolitshini amayunivesithi lamankampani atshiyeneyo. Isikhulumeli sehofisi yommeli wemelika eZimbabwe, unkosikazi Stacy Lomba, ulandisa ngohambo lwabasakhulayo laba.
It's just broad budget cuts across the board, not specific to Zimbabwe.
Lokhu kuhlanganisela amanye amazwe hathi eZimbabwe kuphela. Yinto etholakale kiwo wonke amazwe alaba sakhulayo laba abaphatheka kulolu hlelo. Ngithanda ukwazisa ukuthi eZimbabwe yilo ilizwe elilabantu abaningi abazaphatheka kulolu hlelo. Nxa siqathanisa lamanye amazwe alabantu abaningi abalisa ele Nigeria lele Ethiopia.
Our numbers still compare and so we're really proud of that.
Umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo eye National Association of Youth Organizations nayo umnumzana Misheke Gondo uchasisa ngobuhle balolu hlelo
is trying to create the value based African leaders
uzama ukubumba inkokheli epheleleyo yakwele Africa ekakhulu uhlangothi lwabasakhulayo enye into yikuba abasakhulayo laba bahlalisane ngokuthula kulohlangothi olukhuluma ngezokuthula lokulondolozwa kwabantu kulohlangothi njalo lwenguquko kundlela abantu abaphila ngayo kanye lezomnotho njengalokho engike ngakutsho ngaphambilini ukuthi kumele babe ngabantu abaphatheka ngendlela eletha inguquko, ngoba lolu hlelo lwasungulwa kukhangelwe omnye wethu owayelodumo uNelson Mandela. UMandela wayengumuntu owazinikela ukuthuthukisa isizwe. Kungalesi sizathu-ke abasakhulayo laba befundiswa ukuba zinkokheli kusukela ezigabeni zabo, kanye lokuba balethe umahluko kizo ngokuzinikela
ngokugcweleyo.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Jonathan Mathe uthi le yindlela enhle yokuthuthukisa abasakhulayo bamazwe awezwekazi le-Afrika.
Mina ngiyibona ngani ama-entrepreneurship programs la abalulekile kakhulu, ngoba enza ukuba labo abalengqondo yokuqala into zabo baphinde bafumane olunye ulwazi from abanye abantu abacabanga njengabo and bancedane, and then at the same time babone ukuba into zenziwa ngohlobo oluhlukeneyo kwamanye amazwe.
Uqhubeke eluncoma kakhulu lolu hlelo uMathe.
Kubalulekile kakhulu kubona kwami ama-youth programs lawa aqakathekile ukuba ahlale esenziwa. It's a win-win situation for labo ababe exchangeni, whether umuntu wakhona usuke eMelika waze apha or usuka lapha esiya eMelika, bonke bayabenefitha.
Lolu hlelo lweYali Mandela Fellowship lwasungulwa ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama ukuthuthukisa abasakhulayo ezwekazi le-Afrika abakunhlangothi zobukhokheli lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Good Life Talk eyenzayo nakumzuzwana emlutshwana elandelayo. Namhlanje ke sihlaziya udaba lwabo mama, sikhangela ke isimo esibi somnotho eZimbabwe lokuhlakanyezwa kwabalwela ilungelo likaZulu. Kuhlelo asihluzeni bomama, thumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe awezwekazi le-Afrika we-African Union uthi usuke wamisa eleSudan ukuphatheka kumihlangano lokuhlela kunhlelo zawo ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga inkokheli yentando kaZulu, hatshi eyebutho ekhona okwamanje. Ukubotshwa kwabasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezisanda kwedlula besetheswa icala loku buzama ukugenqula uhulumende. Lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala ye-Amalgamated Rural Teachers Union uMnumzana Obed Masaraure otholakale echayiwe ngemva kokuthunjwa sekubangele ukuthi abantu bathi uhulumende useqalile njalo umkhuba wakhe. Abayisikhombisa laba abavalelwe ejele leChikurubhi betheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives owawubahlomisa ngokugenqula uhulumende kusetshenziswa indlela ezithiyeneyo ezingelazikhali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Angliston Sibanda. UMnumzana Mbuso Fuzwayo nguye osungula lingxoxo.
Kunohlupho ukuthi sithi kunabantu abakhange bafundele ukugenqula uhulumende, kuliqiniso mvela sihlokuqiniso. Kodwa uhulumende lo uma singalandela imvali yakhe kusukela ngo-1980 uthi ma esesedubeni uhlala ecreata ama-side shows ukuthi kulabantu asebemvukela. So ngakhangela from 1980 zaqala umbhuqazi wathi kunabantu abafuna ukumhlamukela njalo nje kuyahlala kungaba sokungani sokule problem kubeyondaba ningi sithole la the accused of ukuba njani bahlamukela uhulumende. So yindlela uhulumende lo ma esesehluleka ukudeliver economically acatha ngakho.
Ye nanto udaba uMnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo mnumzana Fuzwayo?
Ngivumelana naye
ngiphinde ngingavumelani laye. Ngivumelana laye ukuthi nimkodo sibuthi uhulumende leyo uhlale edinga into zokucatsha ngaye. Kodwa kudaba lolo lusegudini esikhuluma ngalo lwabantu abahambe bayetrenwa. Ungakhangela i-content yento akade beseyifundela. Lo muntu okade bafundisa uSerge Popovich, elibizo lakhe bamuthi nguSoren. I-content yezinto abazifundelayo naloba nguphi uhulumende angayephuka. Manje lokhu uhulumende uvele uhlezi esesaba vele ukuthi uzaginqulwa, usehlezi lezizathu. So-ke mina ngibona ngani i-training le abayihambileyo kade sizama ukulandela ami ngigudinge kule njini ukuthi i-training ye-canvas kuyini i-canvas njalo basebenzana. Indoda lo kuthiwa nguSerge Popovich abakhothungamela umvukela owawisa uSlobodan Milosevic e-Yugoslavia kuthiwa nguye futhi okade efundisa abantu ubuciko obokuthi baqoqane bavukele uhulumende e-North Africa. So khaya selephe into yakhe izifundiso zakhe eZimbabwe. So-ke mina ngibona ngani uhulumende lo ovele lanxa evele wrong. Laphi thina ama-activist sisuke saba ngamachapa saziexposa.
Nanto udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena lokhu?
Hayi, ngiyakuzwa okutsho ngusibanda, kodwa ikuthi mina kusukela ngo-2000 baningi amadoda bebotshwa kuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende. Kodwa abantu eZimbabwe kuphela embaziyo abanacapacity yokugenqula uhulumende lowo. Bangaze uyetrain abantu ngoba abantu abangu-5 angikhola ukuthi bangagenqula uhulumende. Uhulumende weZimbabwe ukugenqulwa ngama-tankers. Sabona umgabe wagenqulwa ngabantu ababelama-tankers lembhobho. Ngaphandle kwalokho akula muntu ongagenqula uhulumende weZimbabwe manje. Yikufuna nje ukuthi sikhangeleni, sikhangele eceleni kwe-ground ngoba sebesehlule ku-deliver economically. Loba ukuthi ngosibanda yeba ngabe baba khlamza nje but angikholwa mina ukuthi ungathi kwankona abantu bengene airport bengakenzi anything ukuthi hayi bazogenqula uhulumende ngoba kula muntu engathi ukuthi hayi i-training yabo yileyi. Lowo muntu engabe trainer ukugenqula uhulumende, yes, kodwa ayisho ukuthi uthena khonokho kuphela nje but okuze sicale sibe kwazi ukuthi amasotha wona esiyagenqula umgaba aqala ayatrenwa ngulowo muntu kumbeni bazigenqulela nje. And mbona ngazathi umuntu ongabe ozagenqula yena kuhulumende ngowagenqula umuntu uhulumende nalo ngowagenqula umbuso kamgazi ngo-2017. Other than that kangimbona omunye umuntu ne-capacity yokukwenza khonokho.
Sibanda, ngiyakuzwa uyahleka lapha, ungasiphelakho.
Ake sithi thina uFuzwayo uma ekhuluma kanje usuka khohlwa umfana kaFuzwayo ukuthi angikwazi bese wakhohlwa ukuthi lusenzasenza njani enkomeni. Uyabona amafuyo lomuntu eligwala Fuzwayo. Umuntu eligwala njengohulumende lo owamadoda lawa vele abantu bezalo bavele bahlala bengamagwala. Nxa wakhuluma labadala ababesempini bakutshela ukuthi amazanda vele babevele bengamagwala. So uyayifika le gwala awuliniki i-chance ngoba lokho sisukwenzile phina sabaclans sesithethe igwala leyo ngisalunika i-chance eyokuthi lisigode lisesigodele ukubulala kodwa kanti vele eyikho kakusikho. Ngiyavumelana layo Fuzwayo ukuthini abantu laba abanamandla okugenqula uhulumende. Kodwa-ke mina ake ngithi mina baningi abantu engibaziyo futhi abathenwa ngusoreni uPopovi undoda lowo usendoda lowo uthena abantu ukuthi vamelise ukuqoqa abantu ukuthi batshengisele kodwa yena ikokwakhe kuyabe kungaku-non-violent utsho njalo. Ake ngithi mina Fuzwayo ungahlanganisa abantu abangu-5 bangabuya lapha bathenwe mina lawo sibeni baningi si-organize emalokishini ukuthi abantu ngabagcwale ezitridini bese silincedisa amathenka layo wona lawa abevele khona njengakhona okuhana kwenziwa ngomkobusho ukhipha umgabe umgabe wathi ekhitshwa awakhitshwa ngamathenka ye kodwa lathi sahamba sagcwale ezitridini sasekela ini amasotsha.
Iyatshisa indaba kodwa isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo.
Ngiyamuzwa usibanda kodwa kamboni mina ukuthi khona uma abantu bemobilize ukuthi bedemonstrate kulicala ngoba isisekelo sethu siyakuvumela ukuthi abantu kababonisele kabademonstrate ma bengasuthiseki as long as kusenziwa ngesisekelo. Mina kangikaboni ukuthi abantu labana kuyini abakuviolethile constitutionally.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ubexoxa indawonye lomfundisi Angliston Sibanda. Iningi labantu beZimbabwe liphila nzima ngalezi zikhathi zokonakala komumo womnotho lwangokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla ngemihla.
okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcweti kwezenhlala kahle kaZulu zithi lolu laka lungabe lubangelwa ibunzima ilizwe libhekane labo osobulethe obuyanga kanye lokukhonona ikakhulu kwabatsha abaswela imisebenzi. Abanye ngabathi le yizondo evela kumanxeba angazange aphepha kuzehlakalo zendulo ezilokho zifutha enhlizweni zabanye. Inkulumo yokuthuka kanye lokufunga isivamile endaweni ezihlangana iningi ezifana lasenkundleni zenguqu, ezilindweni zamabhasi lemichova osokuqhele kwafika nasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana labo Facebook, WhatsApp leTwitter okubhalelana khona inhlamba ezethusayo. Mihla nemihla le inzondo ikhanya iqhela osokubangele ukuthi abanye bazibuze ukuthi kungabe kubangelwa yini. Le inkulumo ekhanya ivame kuntsha eyiyo ekhononayo kakhulu ngokusilela kwemisebenzi. UNkosazana Ntombizodwa Nkomo, isifundi secollege ye-University of Zimbabwe, uthi akasela themba lela kusasa elihle.
Hayi, sikhathele bakithi, sikhathele ngali government. Karese sikolo karese imchovi yadura, ukuya esikolo kuyadura, izindlu lapho esihlala khona kuyadura, yonke into iyadura bakithi, ukudla kwakhona esikudlayo kuyadura lakho. Asisakwazi lokuthi sibheke ngapha, asilala themba lokuthi nxa uqeda isikolo uyawuthola yini umsebenzi mbena wowutholi. Labantu bakhona bakhanya abanyikinyeki ukuthi besitshengisa ukuthi bale ndaba lathi.
Impumela yophenyo lwekhomishini eyayikhokelelwa ngumnumzana Halima Mohlante ngembangela yodlakela olwenzakala mhlaka 1 Ngcwabakazi ngomnyaka odluleyo layo yaveza lindzondo ekhona phakathi kwesizwe, yaxwayisa inkokheli ukuthi zimanyanise uZulu. Uhulumende wasungula ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, yona okumele ibone ngokukhumisana umlotha phakathi kwabantu beZimbabwe, kodwa umumo wezomnotho elizweni ubikwa usenza lokhu kube nzima. Umnumzana Ngqobani Juma wezakhamuzi zaseHarare uthi NPRC kumele ibonakale imayanisa uZulu ikakhulu ngesikhathi izinto zinzima elizweni njengamanje.
Abantu bazondile phandle ngapha, isimo selizwe lapho esikhona asimanga kahle, ukuphila kwakhona kunzima, lokho kwenza abantu bazonde sibili.
Kodwa ingcwethi kozombusazo umnumzana Richard Mahomva uthi uZulu akumelanga ajake ukusola.
Okokuqala okuqakathekile okufuze sizibuze khona ukuthi i-NPRC umlando wayo ungoweminyaka emingaki, njalo bese sizibuze ukuthi yona i-NPRC isungulwe nini. Njalo singawukhangela konke lokhu siyabona ukuthi i-NPRC kathesi isasemsebenzini wokuthi ilungise izinto njengokuphiwa umlando wayo. Yikho-ke ukuthi sijahe thina sithi bayaphuza lokuthi abayenze umsebenzi, ambone kuyinto emqoka ngoba i-NPRC izama ukuthi ilungise uhlupho olwayekelelwe kweminyaka eminingi edlule litsho.
Lokhu kusekelwe ngomela imangwe edalela ephalamende engowezanupf umnumzana obedingwa Mguni, othi kumele abantu beZimbabwe babekezele ilizwe lisalungiswa.
Khona ukulungisa ilizwe ukuthi liqonde yinto eza letha ubuhlungu ebantwini, ngoba ukutshona siyengana ngamandla kumbe uhulumende ebhadalela abantu izinto ukuze kuhambe kuhle kuyayenza ukuthi umkhonomo ungakhulu. UPresident wethu welizwe wahle wasitela belo minister we-finance bengcedisana bezithi bakithi, sizafuna ukuthi umkhonomo wethu tshintshwe ube muhle, kodwa akusoze kube mnandi ekutshintsheni from injube kwesinye izo zesiye ebuhleni. Akusoze kube mnandi, sizadlule bubini kulabanye abazafanele besekristu.
Siyabonga Gibson Bebe, isikhathi sesidliwe ngumango esikodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. abe commission ebonango kuletha ukuthula lokukhumisana umlotha bahlangane labenhlanganiso ezijeneyo kobulawayo bexoxa ngegugurawundi. Abasakhulayo abangamachuma amane lambili abeZimbabwe sebelungele ukuza ngapha kwele Melika phansi kohlelo lwe Young African Leaders Initiative. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated rural teachers union isola ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraore. Silugqiba ke lapha uhlelo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.